watching Zimbabwe. Tine shungu yekuda kuva dokumenta kumusha kuzvikuru kwatiri Matango. Tinotarisira kuti kana tichinge tazoretaya todzokera kumusha, asi tinoramura kudzokera kumusha tichiziva kuti tinenge patine patinenge tichitangira. Saka tinoda kuziva nenyaya dzeinvestment.
Kuri kuzi mawana mukana wekudyawo mari yenyu kumusha, makasununguka kupindawo here mumabhizinesi ari kuzimbabwe?
Ndakasununguka chose. Ndosaka ndoda kutonzwisisa kuti maerana nemari tongozonzi inflation iri kukwira. Saka ndoda kuziva kuti takaisa mari dzedu tinowana pungutso here, zvinobuda here. Saka tinototarisira kuti tidzidze zvakawanda misangano iyoyi.